Vange vachiratidzira ava vange vaine zvinyorwa zvine zvichemo zvavo zvekuti mari isawedzerwe sezvo kuri kuvakanda mukanwa mamupere. Vanoti parizvino vari kutadza kutowana mari yechikafu chinosungirwa kuti vadye navana chiremba. VaCasper Pound, mumwe wevanorarama neutachiwana vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Trust kana kuti FASO, avo vanoti zvaitwa nekanzuru kutyora kodzero dzavo mukuwana batsiro pautano.
Vanhu vanogara muno muZimbabwe tiri kushungurudzwa nekuti hatisikwanisa kutorwa maviral load patinonga takuadira. Vari kune nzvimbo dzinokwanisa kutorwa maCD4 cell count havasiri kutorwa pari zvino zvakare. Mauser fee mune dzimwe nzvimbo like Mutare City akakwira, saka zviri kubva zvaita kuti access to health ive yaramba as per the constitution yeZimbabwe article 76, noti munhu wese anofanira kunge aine utano. Saka kukurudzirwa kuri kuizwa ikoko kunotaura kuti mai anonge akuenda kumateri $35, ambulance yakuita $15 from $5, zvinoita kuti vanhu vashungurudzike. Zvava zvatadza kuachivha ma90 arotaurwa nenyika yayo inova iyo signatory kumanew WHO guidelines.
Amai Grace Katio vanoti havazi kuzokwanisa kubhadhara mari dzave kudiwa nekanzuru idzi.
Pandisa $9. Tataifunga kuti tibatsirwe kuti tione mari yacho iri kunetsa kuti tiiwane. Dzindisirwawo mahara nokuti chikafu chacho iri kutotinetsawo chekuti tidye. Apa tiri arwere, apa tozibhadhara $9.
VaPatson Sazunza, mukuru wesangano reAIDS and Rights Alliance for Southern Africa, avo vanoti kuita uku kunopa kuti veruzhinji vanorarama neutachiwana vashaye nekuda kwekutadza kuwana batsiro kuzvipatara.
Yeah, first of all, ndoda kuzviintrodusa kuti ini ndinani. Ndinonzi Patson Sazunza. I'm the senior provincial community health advocate for AIDS and Rights Alliance for Southern Africa. Nhasi taona zvakakodzera kuti timache tichiratidzira kuti mafees akaiswa nekanzo haasi very realistic. Kana takatarisa mamirire economy yedu, vanhu vasipa mabasa, vanhu vari kutambudzika, zvichaafekta izvo implementation yemamillennium development goals, especially millennium development goal number 4 inotaura iyo we should combat tinoda kudzivirira kufa kwana mai vakazvitakura, todzivirira kufa kwevana vari pasi pemakore mashanu kana vanhu vasingachaendi kuchipatara. Zvese izvozvo hazvichakwanisi kusvikirika.
Muzvare Christine Nyemba vanoti kuita kwekanzuro yeguta reMutare kuchapa kugedhageda kwemeno kune vamwe vanorarama neutachiwana vakaita saivo vasina kuwanowana chouviri.
No taramba taneta tatakanyarara all along asi hutakonto vakutoramba vachitoda kupfuma tisu. Isusu varwere ndovakuda kupfuma nesu. Mishonga yedu yakabhadharwa kare, hatingabhadharika irisu. $9 ko kana ndirini mai nemwana nababa imarei pamwedzi yatinoda kubvisa. Vada kutiurayaka, havachadi kutiona kamunyika. Saka ndizvozvo isu hatichadi. Kana vasingadiba kudispensa mishonga yedu ngatipe tinochengeta tega.
Meya waguta reMutare vatatenda naMarare vaudza Studio 7 kuti vakangowedzera mari nemadhora maviri chete kuti vape vana mukoti vavo avo vari kusiya basa mukanzuru nekuda kwekuti vanopiwa mari shoma.
Sekanzuru takagara pasi tikaona kuti tiri kusangana nematambudziko ekuti manesi edu nguva zhinji vanga vasiri pabasa nenyaya dzekuti hatisi kukwanisa kuvabhadhara mari. Saa sekanzuro takaita review macharges emakliniki. Makliniki consultation fee yange iri $3 asi tikawedzera kuti iende pa$5.
Vange vachiratidzira ava vazopiwa mvumo nedare mushure mekunge mapurisa ambuda kuvarambidza. Vange vachiratidzira ava havanawo kukwanisa kupa gurukota redunhu reManicaland Muzvare Mandichimene tsamba yenyuto sezvo vanzi vange vasiri muhofisi yavo. Ndakamirira Studio 7 maMutare. Dini Lloyd Moyo.